kurima takasangana netambudziko rokuti kwakapinda maamiwen. Pakapinda maamiwen, murimi anotarisa wadhi yedu abvauya akatitaurira kuti zvoni hazvinhu zvakawanda munharaunda. So abva atiudza kuti toisa dhipu, tabva tazvispreya nedhipu tikaenda tikazodyara futi patsva.
Saka pamakadyara patsva apa makwanisa here kuti mukwanise kuzowana chibage chichakwanisa kuti muwane gohwo rakanaka mwaka uno?
Hai, takakwanisa zveshuwa. Chibage chese chakazoibva neichocho takapedzisira kuchidyara chakatoibva.
Tiri kunzwa kuti baba pane zvavakawana pacompetition yakaitwa munharaunda menyu imomo yekurima. Zvakafamba sei?
Field day yachona yakaitiwa musi wa4 April. Saka vakahwina 1 wheelbarrow nebadza rekusakurisa nepioneer 10 kg imbeu.
Zvinhu izvi zvichakubatsirai sei pabasa renyu ramunoita rekurima iri?
Hazvichatibatsira zvekuru because mvura ikangotanga kunaya nesiye mbeu taanayo tongotodyara chete.
Tiri kunzwazve kuti makadzidziswa kurima kutsva munharaunda yenyu imomo. Ungatitsananguriro kuti munenge muchiita sei method yamakadzidziswa yealternative farming?
Takadzidzisana murimi anonzi Simbiso Bhebhe akati tinochera makomba nemabati. Zvinhu zvachona zvinenge zvitori straight muchipinda muline kuti ukapinda muline iyi unenge uchiona zviri uku. Vamira futi vertical unenge uchiona. Ukachera komba iroriro unoisa 1 hand yemanyuwa yemombe obva wafushira mbichana wozoisa fertilizer D fushira mbichana wozotanga kuisa mbeu yako manje unoisa 2-2 pagomba.
Izvi zvakubatsirai sei kuti muwedzere gohwo ramuchawana muchienzanisa nekurima kwamaimboita munguva yapfuura?
Haizvi zvinobatsira zvekuti because nzvimbo yachona unotoona chibage chakawanda ende chibage chachona futi chinotobereka vana 3-4-5 chinobereka zvekuti mbeu yachona.